ndauya kuno ndakamirira kuzotaura maringe nezveuori kutekeshera nenyika dzese. Tinoona kuti kune nyika dzakasiyana siyana pasi rese vari kumira kuine veCivil Society vari kubva kumapazi eTransparency International kunyika dzinopfuura 125. Kuine zvakare vamwe vari kumaanti-corruption agencies kana kuti vanomirira zvekurwisa uori munyika dzakasiyana siyana zvekuti kuZimbabwe ndive Zimbabwe Anti-Corruption Commission varipowo. Saka tauya kuzokurukura maringe nekuti torwisa sei huori, nokuti tinoona kuti huori harisi dambudziko rinoparadza budiriro munyika imwe chete, asi tinoona kuti kunyangwe zvinenge zvatorwa kana zvabiwa nevanoita huori zvinowanikwa zvichienda kune dzimwe nyika zvichinochengetwa ikoko, mhuri dzichitambudzika mukati menyika inenge yabiwa mari idzodzo.
Takatarisa zvamuchange muchizeya iko kuno, munoona dzichizobatsira sei nyika yeZimbabwe iyo vazhinji vari kuti pari zvino huori hwakatekeshera?
Tinoona kuti vanhu tikaungana tinowana nguva yekuzeya nyaya idzi zviri pamusoro, tichidzidzawo kune dzimwe nyika, tichivaudzawo matambudziko atinosangana nawo, vachitiudzawo kuti tinokwanisa sei kuti tirwise dambudziko iri. Sekuona kwangu, tinoona kuti chirongwa ichi chakaitwa nehurumende yeAmerica ichibatana nebazi redu reTransparency International International Anti-Corruption Conference. Tinoona kuti zvakadaro patinozeya nyaya idzi, kunyangwe veZimbabwe Anti-Corruption Commission vakakokwawo kumusangano iwoyu kuti vakwanise kudzidza nekutorawo zvimwe zvavangakwanise kushandisa kuti dambudziko reuori ridzike mukati menyika yedu yeZimbabwe.
Mungati takatarisa Zimbabwe inganzi iyo yakamira sei panyaya yeuori tichienzanisa nedzimwe nyika?
Isusu veTransparency International tine chiyero chatinoita chinoratidza kuti nyika dzine uori here kana kuti dziri kufambira mberi nekurwisa uori. Kune tsvakiridzo yakaitwa mugore ra2021 takaona kuti Zimbabwe yainge iri pachibodzwa chinoita 23 kubva muzana, kana kuti 23 out of 100, zvichireva kuti nyaya dzekurwisa uori tiri kuramba tichidzokera kumashure tichitambudzika. Tikatarisawo zvakaringana nedzimwe nyika, tiri pachidanho chezana nemakumi 50 nemanomwe, zvichireva kuti tiri pa157 out of 180 countries. Saka tinoona kuti zvinhu zvinokatyamadza zvikuru, zvinoratidza kuti nyika yedu yatekeshera uori. Hapana paunoti apa mukati meuori hunoitika mumapazi hurume.
Uori uyu hungapedzwe sei?
Tinoona kuti isusu senyika tine zvisungo zvatakaita kubazi reUnited Nations zvinosanganisira kuti vanoshambadza huori nekuhuburitsa pachena vanokwanisa kuchengetedzwa sei, tigoita zvakare kuti kana mari dzichinge dzabiwa munyika nezvese zvinenge zvabiwa munyika zvatinoti ugotten wealth zvinofanira kudzorwa munyika yeZimbabwe igokwanisa kushanda kuita pundutso yenyika. Saka tinoona kuti zvese izvozvo zviri kukurudzirwa nebazi reUnited Nations, asi tinoona kuti munyika medu muZimbabwe hatisati tava nemutemo unochengetedza vanoburitsa huori pachena kana kuti hatinoti whistleblower protection legislation. Tinotenda kuti hurumende yakaita matanho ekuti mutemo uyu uvepo, asi tinoona kuti zvinenge zvichiri kutora nguva kuti mutemo uve panzvimbo. Saka ukanga wavapo panzvimbo, tinoona kuti vanhu vazhinji veZimbabwe vanokwanisa kubudawo pachena vachitaura maringe nehuori huri kuitika kwavanogara. Tigoona zvakare kuti kana mutemo uchinge wavapo zvinenge zvisina kukwana, asi tinokumbira kuti hurumende iise chisungo chekuti zvavatema mutemo zvigoitwa nemazvo. Saka zvimwe zvatinotarisira kuti vanotungamira hurumende vange vachiita yatinoti political will yekuti vazadzise kushandisa kwemutemo uyu. Tinoona zvakare kuti mari dzinobiwa munyika zhinji dzacho hadzidzoke. Saka tinoona kuti nhau dzeuori idzi hadzingoperi nekuti vanhu vasungwe vaende kumajeri, asi tinoona kuti dzinopedzwa nekuti kana vanhu vachinge vasungwa vaenda kumajeri zvavakaba zvigo dzoka zvibatsire nyika yedu.
Saka musangano uyu uri kutanga rini?
Musangano wavhurwa nhasi uno muWashington DC, wavhurwa nehurumende yeAmerica nevanotungamirira Transparency International pasi rese nevamwewo vari kumapazi akasiyana siyana akaita sana IMF, World Bank, United Nations Office on Drug and Crime vanomirira kurwisa huori pasi rese nekutema zvinofanira kuitwa nenyika dzose kuti urimudzike.